Vanorara mane urema vadzidzi pamwe nedzimwe shirikadzi vabatana nevarwiri vekodzero dzevanhu veZimbabwe Activist Alliance neZimbabwe Women in Politics Alliance vachiratidzira nezvenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga uye kusamira zvakanaka kweupfumi. Amai Naspa Manyau vange vachiratidzira vari muAfrica Union Square uye vanoshandisa wouchevawo dzaStudio 7 kuti kutambudzwa nekusawana ruremekedzo kubva kuhurumende ndiko kwavasunda kubatana nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti vakurudzire hurumende kuti igadzirise matambudziko ovosangana nawo. Amai Manyau vaenderawo mberi vakati vanoshungurudzwa zvikuru nekuti hurumende yakagona kuchengetedza vaimbori varwi vehondo yerusununguko nekuvapa mari asi hurumende yava Mugabe haina hanya nezvirema.
Indawo yapano ndine ishu yevanhu vakaremara muZimbabwe. Because muZimbabwe vanhu vakaremara they are being neglected negovernment chaiyo. Nekuti ukatarisa mastreets mune madestitutes evanhu vakaremara vari mumastreets, they are roaming around my streets vachibhega nekuti muZimbabwe hamuna form of employment. Because kuvanhu vari disabled we are there vakadzidza kutodarika maibobodied kutodarika ivo vari muzvigaro maministers. But right now you find kuti hamuna employment. Ndoenda ndonotengesa kamusika uku kanzuru iyo yayo nditorera kanzuru kana ichinge yanditorera ini ndakuvharirwa mvura nemagetsi. Saka chindiudzaiwo kuti kana ndichivharirwa mvura nemagetsi ndakaita zvandakaita izvi ndiani anonondicherera mvura, ndiani achandivesera moto kuti ndibike. Saka ndiri kurwadziwa.
Amai Ana Kudzadombo vanoveushirikadzi vati zvinovashungurudza kuti nguva zhinji mazuva ekuwana mari dzemudyandigere dzemurume wavo anongochinjwa chinjwa zvisinei nekuti mari dzacho dzinenge dzichida kushanda nguva iyoyo.
Tonzwa kurwadziwa vadaro futi ndiri kuwana kamari kashoma shoma kasina kana kanozvinobatsira. Pamusoro pazvona futi ndavakundidhilei havachandidhedhibheta mari yangu kuti nditambire mari yangu nenguva. Ndakanditora payslip nezuro. Vasvikoti ndati kutotambira riini zvikanzi detenya zvati ragazetwa. Hatinowo vana here isu vanodya isu? Tine vana vanodya vanoenda kuchikoro. Ko vari kurangarira avo kunzanzi tigatanga tambobhadharira ava. Ko isusu wachona tinozotambira riini? Riini watinozotambira zvinotirwadza. Vanga vari vamwe vanhu varangarirawo chirikadzi nokuti mawidows iwaya yaka. Anotove nevarume vavo vakashandawo vachisumudzira Zimbabwe. Zvavakasumudzira Zimbabwe handiti kokufa kwavo imhosva here? Handimurawo waMwari. Saka ngavatirangarire ngavatipo mari yedu nenguva.
VaAustralos Siziva vanova umwe wevadzidzi vabatana nevamwe kuratidzira vati vafamba mumabhanga vachikurudzira veruzhinji kuti varambe kupiwa mari dzavo muzvidimbu.
Isu sevadiki takurudzira vanhu kuti ngavasabvume kupiwa mabhondi notes mumabhengi nezvo futi vanhu ngavasabvume kupiwa mari shoma $100 ari kupiwa mumabhengi. Tiri kuti vanhu ngavaende kuRBZ tonodhimanda kuti makuzhika uyu akonewa saka ngaasiya muofisi kuti nyika izive kurana zvakanaka.
Muzvare Linette Mudehwe naLinda Musarira vari kutungamirira kuratidzira kuvati nguva yakwana yekuti vana veZimbabwe vabude pachena kuti havasi kufara zvachose nemamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.